vachifunisa vakashaya nzuro zero madekwani kuma half six after a long struggle with cancer. The family, particularly the children, vanga vaita zvose zvavanogona kuitira baba vavo nemadhisabwira tanotagona kuita zvose zvatagona kuitawo, asi zuro madekwani ndopatakaona kuti hazvichagoneka. Vakatiwa inini chisarai, ini ndaenda ndatungamira.
Zvezvikuru zvingarangarirwa nazvo vachifunyise,
vachifunyise munhu angade mukurumbira mukurusa pakunyora maplays, mitambo iyo yetheatre. Vachifunyise vakanyora mitambo inodarika makumi masere, zvisati zvamboitwa nemwe munhu wega muno muZimbabwe, even muno muregion yedu yesadhati. And handitonderiwo zvangu ndiita makore angu ekuitawo zvitheatre ndichiona mumwewo munyori anonyora maplays ane mukurumbira akadaro. Mitambo yavo yese yakagona kunzwikwa nekuonekwa munyika dzakati wandei. Vainyora mitambo yestage, vachinyora mafirimu, vachinyora mitambo yeredhiyo, vachinyorazve mitambo yevana vadoko. Munhu aifarirwa nemunhu wese muno muZimbabwe nenyika dzakaita sana naZambia nanaMalawi. Vachifunise parusero pazvo vanga vari technical expert ine mukurumbira chaizvo kuUNESCO. Vaitora anonzi maconvention aya, maconvention 2005 cultural diversity maconvention ezve ezveintangible cultural heritage vachitora vachizvipatsanura vachidzidzisa vanhu neukoshi hwekuti zvevanhu vaziva maconvention iwayo muno muAfrica. Vaimberi vari zvepermanent secretary ministry yeeducation, sports, arts neculture makore akapfuura. Asi munhu aizivikanwa nemwe nembiri yekuti zvese zvavanoita vaiita neshum nekuti vanhu vemuZimbabwe vagare vachiziva kuti zvekaita yavo iri important, yakakosha.
Pati pane urongwa here hwekuchengetedzwa kwavo?
Dare here mhuri dzinge ramboti perei zvino, but vatizvo vachifunisiwa vacharongedzwa musi wechishanu. Hatatango zvachoita zvekuseni here kana kuti masikati, sezvo takamirira mumwe mwana wavo mutsikana anogara ikoko kuAmerica anonzi Chipo akakazosvika kuno kuwo musi wechina masikati.
Vachitarisirwa kuchengetedzwa muHarare kana kumusha?
Nevanochengetedzwa muno muHarare.
Vasiyawo mhuri yakakura zvakadii?
Vachifunyise mhuri yavo yavanotizvo vana vavo ivo nemufi Tisa ana mukadzi wavo wekutanga, vana vatatu vanoti David, Chipo naMata. Asi vachifunyise vanga vane mutwini wavo vanga nemupatya wavo akashaya after independence kuna 1984 vakafirwa vanaa kuti vachengete. Pamusoro pazvo vachifunyise vaichengeta vana vakati wandei, vamwe vaibva kunana Binga, vamwe vachibva kune misha kwavo, vamwe vodarika nekungaiva nodarika gumi vana ivavo.